mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro kubvumbi 22/2019 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Meya veguta reHarare vanoti guta iri rave kudzikisa mvura yarinopomba pazuva rega rega pamusana pekushaikwa kwemari yekunze iyo inodiwa kutenga mishonga yekuchenesa mvura.
Zvigeda haina kuchinja zvakanyanya kukwanisa nezuro taitaura zvevanhu 16 nhasi tirikungotaura kuti figure yawedzera nemunhu 1 meaning tani 17 compared to 21 vakafa muna 2018.
Mapurisa anoti kusvika manheruva nezuro uwandu hwevanhu vakashaya mutsaona dzomumigwagwa kubva zuva reindependence nemusi wechina hwasvika pavanhu gumi nevanomwe. Tichanzwa zviri kutaurwa nemi vatereri vestudio 7. Iyi ndiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc. Meya veguta reHarare vaHerbert Gomba vanoti guta ravo rave kudzikisa uwandu hwemvura yainopomba pazuva rega rega kubva pamazana mana ane makumi mashanu ezviuru zvemarita emvura kusvika pazviuru mazana maviri ane makumi mashanu emarita emvura. Vagomba vaudza Studio 7 kuti dambudziko reguta iri nderokuti mvura yawandirwa nevanhu sezvo guta reHarare richiramba richikura. Vagomba vatizve chimwe chiri kunetsa kushayikwa kwemari yekunze kuti vakwanise kutenga mishonga yekuchenesa mvura vachiti vagari vemuguta iri pamwe chete nehurumende vane zvizhinji zvavanofanira kuita kuti dambudziko iri ripere. Tabata Vagomba kuti tinzwisise nezvenyaya iyi.
Chokwadi chiripo ndechekuti mvura yatiri kubika tipomba tichiendesa kudzimba dzevanhu tiri kuitsikisa uwandu nekuda kwemachemicals mashoma atinawo. Tiri kutarisa isusu kuti plant yedu inokwanisa kubika mvura inosvika 460 megaliters per day, but tichatidzikisei nekuda kwemishonga yatiri mubishi rekuti tinge tichitsvaga kuti tinge tichitanga zvekupomba mvura ine uwandu unotanga kuti nzvimbo zhinji dzinge dzichiwana mvura.
Guta reHarare riri kuramba richikura, chakonzera kuti muite izvi nenguva ino ichii?
Pane zvinhu zviviri zvinokonzera kudaro. Chinhu chekutanga ndechekuti takakanganwa senyika kuvaka mamwe madhamu anobatsira dhamu ratinasi. Kana ndichiti takakanganwa ndiri kureva kuti kubva 1980 takaita hanganwa dzinotyisa dzinoshamisa dzatisvitsa patiri panapa. Budiriro kana ichiitwa munyika inotarisirwa kuti inoitwa yakaringa maringe nekuwanda kunenge kuchiita vanhu, asi muzimbabwe hatina kunge taita hedu izvozvo. Zvisinei, chokwadi chino chiripo ndechekuti vagari vedu vemuHarare vanobhadhara mari nemasuwaiti nematransfer inova mari yatinoti bond note. Saka mari iyoyo RTGS transfer iwayo tinozosungirwa kuti tiaunganidze titsvage foreign currency yatinoti mari yekuamerica the greenback kuti tikwanisezve kuchitotenga mishonga inodikwa. Saka izvi tinozviita kana tichinge taunganidza mari yati yakuenda kureserve bank. Ndo kwatinosvika tichinzi tipei yamunayo yemuno kuti tikupei yekudzimwe nyika yamuri kuda. Kana tasvika ipapo kazhinji nekunetsekana kwatiri kuita senyika kuti tiwane foreign currency tinogona kupuhwa shoma isingaenderane nezvatiri kuda kunga tichishandisa. Zvinova zvinozotisvitsa pakuti tinoramba tichitsvaka mari iya. Ndakaona mangudya paindependence day kunational sports stadium. Ndo nyaya yandaitokurukura navo ndichivayeuchidza kuti vakasakasika kutibatsira tinoita dambudziko rezvirwere zvinouya nekushaya kwemvura.
Hurumende inoti nenyaya iyi nokuti tikatarisa uwandu hwavanhu huri muHarare nokushomeka kuri kuita mvura, handiti inodova imwe ngozi yakadomirira kuitika iyi?
Ichokwadi, pane basa rinofanirwa kuitwawo nehurumende kwozoita basa rinofanirwa kuitwawo nevagari. Ivo vagari pachavo tinovakumbirawo zvakare kuti nyaya dzakaita semvura idzi nyaya dzekuti muno ita nhetemwa kubhadhara. Enda tinovakurudzira kuti vasafurirwe nevamwe vatingatima vakazvimirira vanofamba vachitumidza bhadhara. Nekuti denda kana rouya vaya vanotaura vachiti mukabhadhare kukanzi vanenge vachisvipo. Kune zvese zvinofanirwa kunge zvichiitwa nehurumendewo zvekuti dai hurumende yakwanisa kuisa tsapo yemari pasaiti yekupa mari kuauthority. Kwete Harare chete pane ndiri kutaurawo ndakamirira mamwe makanzuru ose aakwanisa kunge achiwana mari yakafanira mari yekuti mawater chemicals aya anga achitengwa. Hurumende ngaitsvake kuti yotsvaga vanhu vanogadzira mimwe yemishonga yatinoshandisa muno muZimbabwe kuitira kuti makambani aya akaiswa muno hatichatamburi kuenda kunotenga mari paindabank market yedu tinge tichida. Zvinhu zvinokwanisa kunga tichiita. Saka pakutoda kuti senyika tigarire pasi tifunge toronga. Kuronga kunobudirira kwete kwekuzama kuti tinge tichigadzira matambudziko aya nekuti vanhu vedu vanenge vatarisana neupenyu husina kumira zvakanaka. Uye hurumende pachayo ngaiedze kuti ionekwe kuti ingaite sei pamatambudziko atasangana nawo aya ari kungoramba achisanganikwa nawo makore nemakore.
Avo vange vari meya veguta reHarare vaHerbert Gomba vari parunare kuHarare neStudio 7. Wandu wevanhu vashaya mutsaona dzemumigwagwa kubva pazororo reIndependence neGood Friday kusvika manheru anezuro wasvika pagumi nevanomwe. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vanoti vanhu vatanhatu vakafa nemusi wechina kuchitiwo vamwe gumi vakashaya nemusi wechishanu patanga zororo reEaster. Assistant Commissioner Nyati vanoti tsaona idzi dzinosanganisirawo dzevanhu vaitsikwa nevatyairi vaibva vatiza uye dzinoratidza kuti vatyairi vanenge vasina kuisa pfungwa dzavo mumugwagwa. Gore rapera vanhu makumi maviri nemumwe vakashaya munguva imwe cheteyo. Ngatinzwei Assistant Commissioner Nyati vachitsanangurira Jonga Kandemiri weStudio 7.
Fikeda ina kuchinja zvakanyanya kubva nezvo nezuro taitaura zvevanhu 16 nhasi tirikungotaura kuti figa iyi yawedzera nemunhu 1 meaning tani 17 compared to 21 vakafa muna 2018.
Chii chikuru chamungati chiri kunyanya kukonzera matsaona?
For instance pamatsaona aitika 1 tine mahit and run accidents like yakaitika kurimuka kwakatsikwa munhu motarist akatiza, tine yakaitika pa 40 kilometer peki Bulawayo Victoria Falls pakatsikwa munhu zvekare muridzi wemotikari akatiza, theni tine munhu akatsikwa muHarare vaita breakdown nemotikari vachigadzira motikari yake nomu wake umwe ndobva angopinda motikari asina kuona kuti mwe ari pasi pemota ndobva amutsika. Theni tine imwe yakaitika kumarondera kudhuze nekuruwa apo Honda CRV yakangosvika ichibva kumasure pano mumwe mutyairi anga ane Toyota anga amira achida kutakura hama dzake ndobva yarova Toyota nokumasure yanga yatobuda mumugwagwa ndobva pafanhu vaviri. Theni tine tsaona yebhazi nelori zvakaitika kumasvingo vakabonderana vakaita side stride bhazi raidza kuovertake vakafa vanhu vaviri. Saka muriona kuti tsaona dzedu dziri kuitika nenzira dzakasiyana siyana asi chikuru ndechekuti kuitika kwetsaona kunoratidza kuti vatyairi vanofanira kunge vaine yatinoti pachirungu the correct mindset, mindset yekuve responsible on the road kana kuti attitude yekupromota safety. I think ndo nyaya yakanyanya kukosha iyo. Tingataure zvakawanda but munotoona kuti tsaona dziri kuitika idzidzi dziri kuitika emasituations okuti you tend to wonder kuti kudriva hambenge achifunga chii.
Takaonawo muchivimbisa kuti munguva ino yezororo muchawanza mapurisa mumigwagwa zvakabatsirawo here kudzivirira tsaona nekuti vanhu vanga vachityaira vakachengetedzeka?
Zviri kubatsira zvikuru nokuti muri kuona kuti mapurisa asingoshanda ega kati izvozvi izvi mukatarisa tiri kufamba neveTransport Council, tiri kufamba neveVID neveMinistry of Transport and Infrastructure Development tichitaura nevatyairi tichitaura nevafambi. Saka muri kuona kuti tsaona zvinji dziri kuitika dziri kuitika panhu pokuti unenge usingatarisiri kuti pangaitike tsaona sezvandataura pokuti munhu anotsika munhu usiku otiza oenda munhu anotsika cyclist ari kutoto kuso mungu wakwa sezakaitika kuinyati cyclist ayatwe ndo pachipatara munhu otomutsika tonyatsoona kuti zvinhu zvachona zviri kuitika vatyairi ngava vemimwe yavo kuve responsible parod nokuti zvimwe zvachona unotoona kuti driver apapa apa zvaaita hazvitarisiri mumugwagwa kana kuti munhu ari kunotsika munhu akamira kunze kwemugwagwa uko munhu akamira kunze asi mutyairi anobuda mumugwagwa kunotsika munhu akamira kunze uko ozoshamiswa saka chii chiri kumboitika paanga achityairi ari kufunga chii ari kuconcentrata here kana kuti pane zvimwewo zviri kutomunetsa mutyairi iye
avo vanga vari mutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati vachitaura naJonga Kandemiri westudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuDaily News mune nyaya yevaimbove umwe wevatungamiriri vehondo yerusununguko varugare gumbo vachiti havasi kufunga zvekudzokera kuZANU PF sezvakaitwa navaDigmas Mutasa zvondorapera. Mubepa nhau reHerald, hurumende inoti yadzorera Zambezi Water Project mumaoko esangano reMatabeleland Collective neMatabeleland Zambezi Water Trust. Izvi zvakaziviswa nezuro nemunyori webazi rezvemutemo amai Virginia Mabhiza. MuChronicle mune nyaya yetsaona dzakaitika pazororo reEaster. Pepanhau iri richiti mapurisa anoti vanhu gumi nevanomwe vakarasikirwa neupenyu munguva iyi. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Kazwai veStudio 7. Tadzoka pachirongwa. Nhasi ndokubvunza kuna mutodi uyu. Mutodi uyu arikutaura kuti energy mutodi arikutaura kuti hanzi gukura hunde iya yakanga iri hondo handiti. Yakanga iri hondo pakuti kudii. Ngatitaurirewo zuva rakadeclarewa hondo iyoyo. Kana achitaura kuti yakanga iri hondo. Yakadeclarewa riini ikazonzi ceasefire riini handiti munozviona. Kunongori kuda kungoramba mhaka iri pachena. Hakuna hondo sezeto hondo yakapera 1980s. Imwe hondo yakazouya futi after hondo iyoyo ndeipi anoda kuti taure.
Kwazwai washamarari weStudio 7 tinokutendai nevateereri weStudio 7. Ndaidawo kutaura zvishomanana pamusoro peuyo anonzi mutodo uyu. Murume uyu haana moyo, haana matenda, haazivi kukosha kwekufa kwemunhu. Ndiye ari kutokanganisira president pakuironga kwose kwaari kutaura kwaakaita ichiti yanga iri hondo wati. Hapana munhu ane moyo wavanhu anotaura zvakadaro. Haasi aimbofanira kuva mukabhineti yapurezidendi munhu akadaro. Sorry, ndine urombo namutodi. President, dai matobvisa yanyu munhu wakadaro uyo ungatokanganisa zvinhu zvose munyika. Haana speech yake haikodzeri kuti ataure zvinhu zvakadaro. Munhu mukuru anoremekedzwa nevanhu anotaura zvinhu zvakaora kudaro kuti yanga iri hondo chichi, ihondo ipi yacho. Takanga taako isusu tozvisiva. Saka president, onai zvekuita nemunhu uyu, mubudise mukabhineti, habatsiri. Ndatenda.
Makadi vashamarari veStudio 7, tiri kumukwasini kunzimbe. Zvinhu zvakaoma kuno, kukwira fiwe haitengeki, shuga chingwa, kuoma zviya zvokuoma zviya. Shuwa tongoti yede hurumende yanga yatinzwirawo kuti tichagadzirisa zvinhu nokuti kana zvikaramba zvakadai upenyu hwacho hune husingachararamiki zvakanaka.
Vakadi vana mukoma Jonga nana mukoma Wande uko kwamuri kuWashington DC nana mukoma Blessing, varume ndinongova nedambudziko rimwe chete rinongonditambudza. Ndiedhi momoyo kumberi kwao kwamatendero. Ndoda kuti ndimbobvunza ndimbohwawo kuti varume chii chaichai chinombotambudza hurumende. Zvinhu zviri kudhura, shuga iri kuita $6, mafuta ekubika $12 something. Hurumende yakangonyarara. Ndoda kumbobvunza kuti hurumende yedu yeZimbabwe iri kupi chaiko chaiko. Konzero president vedu gavamboonawo dambudziko rose here, vambotumirawo maprice control. Pamwe zvinhu zvingaita nani varume tatambura munyika. Kuti unotenga wakabata $100, unotenga chimwe chinhu mushopu, unoita semunhu aenda akabata $5. Saka vedu we government guys ano kupindira pakadero. Chikonzo kuti kararama 5 years chinda mberu. Zvinotevera. Zvakaoma kudai hapa na vachinzi vanenge vafa. Government ngaipindirewo shuwa. Pamwe zvingaita na undertaker.
Hey, makabira shamarari yestudio 7. Ndinoenda vhangungo kuti ndingotsurawo mashoko anotaurwa namurangarwa kuti vanhu vemabhizinesi ndivo vari kukudza zvinhu. Iye uri kukoshwa here kuti ndiye wakasiya akwidza purizi yepetro nedhiziri akatiza akaurayisa vanhu vemasoja. Kana aida kuti zvinhu zvidzike ngatanga abvisa purizi yepetro. Plus iye haana kusaudza navanhu kuti atonge nyika yezimbabwe. Uri kungotonga noudzvanyiro. Ngaasiyane nenyika yezimbabwe nekuti varume ava imhondi. Zvisingadivi zvine vanhu tarira kuona kuti chikoro vatichakwanisi kubhadhara chikoro vabereki chingwa chakwanisi kuchitenga upfu hachakwanisi kutenga neumbimbindoka hwavari kuita because vanoziva kuti kana vakabvapa vanosungwa nenyaya dzavakaridzana kukura hwindi nokuvuraya vanhu kwavakaita kose saka munangarwa azi purezidendi wezimbabwe iti bheta kuti asiye nyika iyi vanokwanisa kutora nachamika vatore nyika tinge mberi.
Kazwai vateereri vestudio 7 nemi vashamarari vestudio 7 tinopa kutenda zvikuru nenyusi dzamunopa dzisina divira dzakarerekera. Zita rangu ndinonzi Vene ndiri kuno Cape Town ndinobva kurushinga kana tiri kuzimbabwe. Nyaya iri kundinetsa inini imwe chete ndeyekuti masoja ari kunzi ndiwo ave kugova chikafu uku kukawirwa dambudziko recyclone Idai. Sei masoja ariyo ari kugovera. Zvinofanirwa kuitwa nemaorganization anopinza basa vanhu. Masoja ari pabasa kare. Hamuoni kuti kutoita kukanganisira vaya vemayuthi asati ambobvira ashandawo muupenyu hwavo. Masoja ndezanu PF. Izvo zvinozivikanwa kuti kuZimbabwe hakuna National Army inozvimirira. Saka naizvozvo tinokumbirisa kuti dai madonors akwanisa kuzviitira zvinhu zvavo. Nekuti vakaregera vanhu masoja achigovera pera kwezuva ZANU-PF inotanga kuti muri kuona zvataita inenge yotozvishandisa secampaigning tool kana ipapa. Nekuti magenerals lieutenant mavo vet. Saka kadingindira kekupindira kweZANU-PF kanenge karimo mukati. Madhona ngaamuke kana makore mangani since 1980 zvinhu zvaipiwa mazita kunzi ichi ndichamugabe ichi chamugabe asi zvaidhonetwa nemadonors. So please donors should wake up. It's a high time to stand on their own. Vanokundikana here kubhadhara vanhu mari ivo vachikwanisa kuita shipment yezvinhu zviri worth millions kuya kuZimbabwe. Please tinokumbirisa kuti ngavatinzwewo. They should employ people. Not to let the nation, not to let ZANU-PF or ZANLA forces be involved in the distribution of aid to the affected people. Thank you.
Avo vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asine nechokuita nestudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tinokumbirazve kuti mameseji enyu aite mapfupi. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Chikwata chevamiririri vehurumende itsva yomuSudan chinotarisirwa kushanyira America svondo rino kana rinouya kuzoita hurukuro dzekuti zvirango zvakatemerwa Sudan zvibviswe. America yakatemera Sudan zvirango muna 1993 ichipomera vaimbova mutungamiriri wenyika iyi vaOmar al-Bashir mhosva yokutsigira mapato anopfurikidza mwero. VaBashir vakabviswa pachigaro pakutanga kwemwedzi uno. Vatungamiriri venyika vazhinji nevakuru vezvitendero zvakasiyana-siyana vashora zvikuru kuputiswa kwamabhambi mukereke nemumahotera emuSri Lanka pazororo reEaster. Vanhu vanopfuura mazana maviri kusanganisa vanhu makumi maviri nevanomwe vekune dzimwe nyika vakafa. Makaterera ku Studio 7 tiri kutepenyura tiri mu Washington DC. Muchikamu chino chinotaura nezvishara zveZimbabwe pamusoro pezviri kuitika muAmerica. Bazi rinoona nezvekudzivirirwa kwezvirwere reCenter for Disease Control kana kuti CDC rinoti uwandu hwevanhu vakawanikwa vaine utachiona hweE. coli muAmerica hwakwira kusvika zana nevatatu. CDC inotizve hapana ati afa neutachiona uhu, asi ongororo yavo inoratidza kuti utachiona uhu huri kuparadzirwa huri munyama yengombe yakagaiwa kana kuti ground beef. CDC inoti haisi kurambidza vanhu kudya nyama kana kuti vanotengesa nyama iyi vamire kutengesa, vachiti ongororo yavo iri kuenderera mberi zvine mutsindo. Vanodzidzisa vanamukoti paShed Grove Hospital mudunhu reMaryland muno muAmerica, Muzvare Opachi Weshe, vaudza Studio 7 kuti E. coli inokuvadza matumbu, izvo zvinokonzera kuti muve neropa muchina yemunhu anenge aine utachiona uhu. Muzvare Chiweshe vati kana munhu aine E. coli akasakurumidza kurapwa, utachiona uhu hunogona kukanganisa itsvo. Tabata Muzvare Chiweshe kuti tiudzwe nezve E. coli.
E. coli ihutachiona hunochigara mumatumbu mevanhu nemhuka husingakonzeri chirwere, asi hukange hwabuda kana hwasangana nemvura kana nechikafu chatinodya hunogona kukonzera chirwere.
Munhu anobata utachiona husei?
Munhu anogona kubata utachiona uyu nekudya chikafu chinenge chakasangana neutachiona iyi. Chikafu ichi chinogona kudaro semichero, mavegetable akadaro semaspinach, lettuce, pamwe chete nenyama inokwanisa kunge yakasangana neutachiona uyu painenge ichigadzirwa kubva mumombe inenge yaurayiwa kana imhuka ipi zvayo.
Munhu anoziva sei kana ane E. coli?
E. coli inooneka nekuita manyoka, saka munhu anoita manyoka anosangana nekunge aine kana kuona ropa mumanyoka anokwanisa kunge achirutsa nekutadza kuchengeta chikafu kuti akadya anongorutsa nekuita manyoka, pamwe chete nekudziya miviri nekungonzwa kurwara.
Pane dzimwe nhengo dzemuviri dzinogona kuvhiringwa neE. coli here?
E. coli inogona kuaffecta atinoti makidneys, ndozvinozopedzisira munhu aita urwere hungatosvika pakuuraya munhu. Asi kazhinji kacho ikakurumidza kubatwa nekutiwo munhu anenge aine utano hwakaita sei, inogona kukurumidza kurapika isati yasvika pacomplication iyoyo.
Ingadzivirirwa sei?
E. coli inodzivirirwa nekugeza maoko zvakanyanya nemvura nesipo. Zvimwe zvinhu zvidiki zvinogona kuitwa nevanhu mumba ukange vatenga murivo kana michero, kuigeza nemvura yakachena, pamwe chete nekubika nyama ichiibva, zviya zvekuti tisadya nyama inenge iri raw, iri semi done, asi kubika nyama ichiibva. Pakugadzira zvakare zvinhu zvatinodya, kuti nyama kana tichicheka nyama kana mukicheni zviya, tisuke patinochekera kuitira kuti zvisazobatana nezvimwe zvekudya zvatichagadzira madzimai tinochekera nyama pamabhodhi. Kana wapedza kucheka nyama, zvinoda kuti usuke bhodhi iroro usati waisa zvimwe zvinhu kuitira kuti utachiona uya usatapukire kubva pabhodhi riya uchienda pane michero yauchadya usina kuzviona.
E. coli inorapwa sei?
E. coli vanowanzotora tsvina kuitira kuti vatarise kuti utachiona uri kukonzera chirwere E. coli zvechokwadi. Ende havawanzokurudzira kuti vanhu vapihwe maantibiotics, vanowanzongoda kurapa zviri kurwadza munhu zvingadaro semushonga inodzivirira kudziya kwemiviri, pamwe nekupa atinoti maIV fluids kuitira kuti munhu asaite dehydration, nekungomirira kusvika matumbu abisa utachiona wese kusikira muna haku kwanza kujika shakari nekuti manyoka apera. Pamoche tene kuregera shakari kupamushonga inomisa manyoka dava tineke chida kuti utachiona wese ubude kutitra kuti muna apore.
Mataura kuti mimi ikola inogona kubata se kana kuafekta itso kana kuti makidneys. Kujizitike muna anenga agara kwengu ya kadini asina kurapio.
Ize zino siyana siyana pa munu. Azina kunyatoti muna anenga atora nguwa ya kadini. Tika tarisa muna anenga ine utano usina kumira shakanaka angawe muna ane anezume zirwere. Zineita kutu utano wake unge usina kunyatomira shakanaka. Kukomplikation inogona kukurumidza kuitika. Saka azizi zvekuti dai munhu agara mazuva akati kana kuti aita sei zvinosiyana pamunhu. Chinoda chete ndechekuti ukange waita manyoka mazuva ukaita mazuva kana maviri uchiita manyoka ukaona wakuona ropa manyoka zvichisanganisira nekuruta zvichisanganisira nekudziya muviri unokurudzirwa kuti uende kumachiremba ndava achizive kuti munhu nemunhu iwewe chinokusvitsa pakusvika complication iyoyo chingakurumidze pane mumwe munhu chigotadza kuitika pane mumwe munhu.
Muzvare Opachi weshe vepaShed Group Hospital muMaryland muno muAmerica vachitaura neStudio 7.
Chema, ini nda chema, nda chema. Mimi wadaka, ngati baby baby baby.
You and me today, a planting getting it.
Mugadeni sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Meya veguta reHarare vanoti guta iri rave kudzikisa mvura yarinopomba pazuva rega rega pamusana pekushayikwa kwemari yekunze iyo inodiwa kutenga mishonga yokuchenesa mvura. Mapurisa anoti kusvika manheru ane zuro uwandu hwevanhu vakashaya mutsaona dzemumigwagwa kubva zuva reIndependence nemusi wechina wasvika pavanhu gumi nevanomwe. Ndo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndoti motsera zvakanaka.
Soko isi